Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 11/2019. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rwendo rwava Ramaphosa kuenda kuZimbabwe rinongotsimira kudyidzana kwagara kuripo pakasenyika mbiri, kudyidzanawo kunobva kure chaizvo.
Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa votarisirwa kusvika munyika kuzoita musangano wakakosha zvikuru nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa.
Zimbabwe tine zvakawanda zvekudzidza, nekuti Zimbabwe tikatarisa isusu kuti yakuda kukwanisa makore 40 yasununguka. America ine makore akawanda chaizvo yasununguka. Zimbabwe inoda kudzidza zvakawanda zvekuti vanhu wenyika vane kodzero yekusarudza mutungamiriri wavo waanoda, uye vanhu wenyika vanobvunza, vanotarisira kuzova vatungamiriri, mibvunzo yavainenge vainayo kuti nyika vatungamiriri vanoda kuti iende nekupi.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya zviri kuitika muAmerica munyaya dzematongerwo enyika pamwe nezvingaitwe neZimbabwe. Nhasi tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vari kutarisirwa kupinda munyika nhasi kuitira kuti vaite musangano weBinational Commission nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaRamaphosa vari kuperekedzwa nemakurukota avo matanhatu, ayo anosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika amai Lindiwe Sisulu nevamwe. Makurukota enyika mbiri idzi ari kutarisirwa kuita musangano yakasiyana-siyana yemafambisirwo achaitwa mapazi avo. Vanoongorora zvematengerwo enyika uye vachidzidzisa patswa neUniversity of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru pachitariswa nhoroondo yekudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa. Asi Dr. Mukonza vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chakakosha chete paukama uhu ndehwekuti hwakarerekera kudivi rimwe chete setsvimbo, sezvo South Africa iri iyo iri kugara yakawana zvizhinji.
Rwendo rwava Ramaphosa kuenda kuZimbabwe rinongotsimira kudyidzana kwagara kuripo pakasenyika mbiri idzi, kudyidzanawo kunobva kure chaizvo. Saka ine pane zveupfumi zvematongerwo enyika nezvekugarisana kwakanaka pakati kwenyika mbiri idzi. Ndangoti ndizvo zvikuru nechidindo zvingaitike parwendo rwaitwa navaRamaphosa.
Vakawanda vaMukonza vanenge vachitarisira kuti misangano yakadai inge ichiburisirawo kana kuigira Zimbabwe cheuviri. Pane zvingatarisirwa kubuda here pamusangano iwoyu weBinational Commission?
Chouviri chingabuda pamusangano uyu ndechekuti ukama kunyanyanyanya pane zveupfumi huchasimbaradzwa. Asi chakaitira ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe pane zveupfumi ndechekuti South Africa inenge iri kuwana zvakati wandei kudarika Zimbabwe paukama uhu. Ndotarisawo panyaya dzezvematongerwo enyika, South Africa ndiyo vatingati kwakurugarisana kwevanhu ndiye sahwira mukuru weZimbabwe. Tinotarisa kumashure toona kuti pakamboita Gakava 2008-9 vaimba waPresident Thabo Mbeki ndo vakauya vakaibva kuyananisa mapato aipikisana muZimbabwe. Tobvotarisawo nyaya dzekugarisana. Pari kukanyasika zvinhu muZimbabwe, vanhu vachiomerwa noupenyu kwavari kunyanya kutizira zvakanyanya kuSouth Africa. Saka kusangana kusaita makurukota nevatungamiri venyika uku vachanotaurana kuti pavanhu vazhinji vatirikuziva kuti vakabva kuZimbabwe vakauya kuSouth Africa kunyanyanyanya avo vakanga vasina mapepa.
Tinoonawo kuti Zimbabwe yakaita musangano mumwe chete weBinational Commission svondo rapera pamberi nenyika yeBotswana. Misangano yakadai mungaikurudzira here kuti inge ichitwa nenyika dzose kana tisiri kuona zvinobva mumisangano iyi?
Chandinokurudzira ndechekuti misangano iyi ngaiitwe nenyika dzinoonekerawo kuti dzingape Zimbabwe cheuviri, nekuti chatinoona ndechekuti kune dzimwe nyika dzekuti kunyange pakaitwa misangano yakadai Zimbabwe haina chaingawani, asi tiri kuziva kuti Zimbabwe ine matambudziko anoda kugadziriswa. Saka kurudzira yangu ndeyekuti Zimbabwe painoita misangano iyi ngaiongorore kuona kuti zvii zvaingagone kuwana kune avo vainoita navo misangano yakaita seiyi.
Mapoka api amungatarisira kuti dai asimudzirwawo muZimbabwe? Tine mapoka akaita zvekudyidzana, kutengeserana migodhi, kufambiswa kwemashoko nezvimwe zvakadaro.
Inzvimbo dzakawanda chaidzo, nyanyanya dzamataura dzezveupfumi. Vanotaura vamwe vanoti nyaya dzezveupfumi muZimbabwe dzanga dzaenda pasi zvakanyanya nyanya. Ingava nyaya yezvemigodhi iyoyi, inoonekwa kuti equipment iri kushandiswa equipment yakare kare isagoni kupa, vari kuishandisa maretains anoita kuti varambe vachiita mari yakawanda. Totarisa nyaya zvekurima, Zimbabwe iri kuda support chaiyo chaiyo kunyaya dzezvekurima, nekuti ndo kunotangira upfumi hweZimbabwe. Kukasapoti yako kukabudirira zvinoita kuti mabazi ezveupfumi emuZimbabwe aite zvakanaka. Totarisa futi nyaya yezvetransport, zvekufambisa, Zimbabwe ine dambudziko panyaya dzezvetransport. Saka mapato akawanda ari kuda kuti Zimbabwe ibatsirikane. But also pane divi rezvematongerwo enyika, tiri kuona kuti pane makakati amwe asingabviri, ende South Africa inogona kupinda yobatsiridza kuti vana veZimbabwe vari kutadza kunya kunzwanana vagone kuyanana.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza, vachitaura vari parunhare muSouth Africa kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weUnited Democratic Alliance vaDaniel Shumba vanoti vakabuda munhaurirano dziri kukokerwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mushure mekunge vaona kuti nhaurirano idzi dzaive mahombwe chaiwo.
Takatenderana kuti chokutanga toda kuti vasungwa vakasungwa zvisiri pamutemo vose vanga vachiita zvinotenderwa nebumbiro renyika kudemonstrate ngavabuditswe muzvirongo mavakaiswa. Chechipiri, mabhinya akabhinya vakadzi nokurova vanhu nokuponda vanhu ngavatongwe zviri pamutemo. Chechitatu, takati hurumende ngaigadzire ikonomi yedu inake. Chechina, chataikurudzira zvikuru ndechekuti ngavabvise mitemo isiri pagwara rakanaka yeaipa posa nereconstruction act inotorera vanhu zvinhu zvavo zvisiri pamutemo. Titenderane kuti kutongwa kwamatare edu kuve kutongwa kuri pachena, kusave kunongorerekera divi reZANU-PF. Titevedzere bumbiro redu re-2013 reconstitution yedu mugwara zvarakanyorwa.
Pane mhinduro here yamakawana kubva kuna vaMnangagwa?
VaMnangagwa havana kana kutozouya kumusangano wakatevera vakatsvaka vanhu vavaida vaite zvavaida vaitevenzana mamwe mapataka. Takaona kuti hazvina chokwadi uye zvinonyepera vanhu vemuZimbabwe, vemunharaunda yeAfrica muregion nevekumhiri kwamakungwa. Tikati hatidi zveutsvina zvokunyepera vanhu ivo vachida kuwana nguva yekutenga zvavanoda kuti vagozoramba vachitonga muZimbabwe zvisiri pamutemo, vachiitira kuzohwina zvemaelections vasina kugadzira mitemo yemavhoterwo anoitwa munyika. Nobva tati hatidi zveutsvina, hatidi kusvibiswa uye hatidi kunyepera vanhu veZimbabwe. Nobva tabuda deta tisina kupinda taizoziva ngwa zveZANU-PF. Saka tokurudzira kuti vanhu isa musoro pamwe chete moona kuti pane chokwadi here kana pasina mobuda, nokuti mukangoti hatipindi hatipindi ivo vanozonzi inganai achida kuti gadzire nyika yedu varamba ndeve opposition. Apa takanovafumura uhipi hwavo. Saka ndo zvatakabudira, mamwe mapato akateverawo achibuda, asi takatanga kuzviona izvozvo tikaudza nyika yose kuti hakuna zviri zviriko zvangova zvezanupf nevakatengwa nezanupf.
Ndezvipi zvinofanirwa kuti zviitwe kuitira kuti vanhu vemapato ezvematongero wenyika vabatane mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika?
Nyika yeZimbabwe pachedu isu maZimbabwe hatiregerei kuva undemocratic tichingofunga kuti kana nyika yedu inongogadzirwa nezanupf neMDC, aiwa takawanda tisingatenderani nezanupf, takawanda zvetisingatenderani neMDC. Inonzi democracy iyoyo, inoda kuti munhu uone ucherechedze zviripo, haikona kumbubudzira vamwe vose kuti aiwa endai. Izvozvo ndozvoudictator zvatiri kuramba zvatisvitsa pano patiri.
Mutungamiri weUnited Democratic Alliance vaDaniel Shumba vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamunangagwa panyaya iyi. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau anhasi. Pepanhau repaindaneti reNewswire rinoti sangano reInternational Monetary Fund rinoti urongwa hweZimbabwe hwekuvandudza zvinhu munyaya dzemari idanho rakanaka chose mukugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzeupfumi, asi izvi zvinofanirwa kutsigirwa neurongwa hwakadzama munyaya dzemari uye kuti misika ive iyo inotara miripo inofanirwa kubhadharwa, kwete kuti zviitwe nehurumende. Mashoko eIMF anouya mushure nemusangano wakaitwa nemukuru weIMF amai Christine Lagarde negurukota rezvemari vamutsuri Ncube apo vaive muWashington svondo rapera. Bepanhau reHerald rinoti kudiwa kwakanyanya kuri kuitwa mafuta edzimotikari uko kuri kukonzera mitsetse pamagaraji epetro munyika yose munongedzo mukuru wekukura kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi gore rapera. Mashoko aya anonzi akataurwa nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa, asi vaMangunjwa vayambira vanhu kuti vasatye sezvo kuwanikwa kwepeturu nedhiziri kuchaita zvakanaka mwedzi uno usati wapera, sezvo hurumende nebhanga guru renyika zvatora matanho ekugadzirisa dambudziko rakatarisana nenyika. Makaterera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yandinofarira zvikuru muchirongwa chino, nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa cheStudio 7 vateereri, asi zive kuti mashoko enyu haanei nepamire Studio 7.
Magadi zvenyu vashamarari nevateereri nevanyori venhau nevagadziri vadzo. Ini ndoenzwa takudzwa Simango from Pachipinge epapapa ndadzoka futi zvakare. Ndine mukomana uya. Ndinoti chirikuuraya futi nyika yeZimbabwe chinowana. Mauto vari kuuraya nyika yeZimbabwe. Mapresident navice president vari kuuraya nyika yeZimbabwe. Nekuti dai vasiri ivo vanoti kana tikatanga strike kuti hatichadi president vanopinda vachirova vamwe. Dai zvisiri izvo izvo. Nyika yeZimbabwe yainaka, asi kuti izvezvi kuti titange strike munopinda muchiuraya vanhu muchiita sei muchirova vanhu zvisiri pamutemo, izvi ndo zvinoita kuti nyika yeZimbabwe isazombonaka zvamuchose. Nekuti opposition party haina futi, imi iri kutonga iko zvino ndiyo ine futi. Hakuna chamunoita nekuti hatina simba, asi ndoti Mauto eZimbabwe ndimiwo mauraya nyika napuresidendi wenyu. Dai musikabvumirwi kutumwa-tumwa zvamunoitwa. Taiti pata akabvisa gabe tingati haa zvanaka, ino muri kungotumwa kuitwa gwevedzi pese pese, nemi mapurisa muchingonzi enda pakati unotora purazi rakati risiri rako, hazvina kunaka. Ndinoti zvangu ini handina zvakawanda, asi ngatirege kudaro.
Ndini Chris Cross pabinga apo ndokwa semose vateriri weStudio 7 chiti aiwa Studio 7 iri kuti gonera chaizvo iri kutiudza nyuzi dzechokwadi iri kutiudza kana zvisina kana tsveti nekuti haa nyuzi idzi dzinotibatsira kuzi kwatiri kunongo redio hainyatsobati. Saka tinokwazisa vateriri wese wechirongwa ichiti aiwa rambai makashinga, chinokunda chete taakutosvika.
Sori vashamarari, ndakurumidza kutsenga kunobva ndichada. Chikutanga ndinoda kupakutenda nekutumirawo message. Ndichikutsungamidzaiwo mose ndichizoti ndichizopa hangu kuti ndichizokwadzisa hangu mudzimai wangu amai mese anogara Chipinge nehama neshamwari ndichivashuwira gore rakanaka haro rakaoma haro asi ndichishuwira kuti Mwari achavadini achavabatsira mukuita kwavo ndini zuva racho mupasa
mangadi vashamarira Studio 7 vose nevateerera Studio 7. Ndinoitiwa General Makura, ndiri kumaputo kumozambique. Chishuo changu ndechekuti dai Congress MDC yafamba zvakanaka pasano kurwisikana kukakavadzana uyezve ndaikumbira Studio 7 kuti dai mamborishedzerawo vaDouglas Munzura mumbainterview ambotaura vari tumbonzowo kuti zvada kuhwinza zvisiri kuitwa navachangamisa chenji yada kuhwinza muMDC ndeipi. Ndinokumbisa dai mamukanda maitombowadanawo sizvokanangu yemaelection munomboshadza vatungamiri vemapati kakuti izvi zvamuda kuzva mukurongera da kuzoitira vanhu. Saka tinoshuwo kuda madoda vamuDouglas Munzora vaya vambotaurawo pambira although zvava tisiri kuvada kuti vanotungamirira vatirambonzosaidira kuti chii chauda kuenza chasiri kuita navachamisa. Ndinotenda kuStudio 7 ndopesa nokwanisa mhuri yangu iri kugogo uku nekuHarare uku.
Mamukasei vateereri veStudio 7. Vabati vemishini mamukasei, ndoda kukwasai mose. Minye yangu iri parumava vanongoramba vachingotaura kuti masanctions ndiwo ari kukuwadza nyika ndiwo ari kudi. Isusu tinozosvika pakurwadziwa nekuti ivo ndo vaka vari kukondrolavo vese. Mari shoma iripo ive inenge yangunzi musaburitse mari inenge yangu yavo ivo nekuti ndo vari masimba. Asi nguva dzavari kushandisa dzisiridzo manje aingambobudiri nyange vakaita mari izvozvo vanenge vachingopiwa mari kuvapiwa mari asi hapana kana chava kumboona chiri kuitika munye. Saka tonyatsoshungurudza zvinorwadza.
Aiwa, nguva ndiyo ine shanje vateereri. Tinotenda mose matumira mashoko enyu apinda muchirongwa chanhasi. Kune avo vatisina kunzwa nhasi tinoti musaore mwoyo, rambai muchitumira mashoko enyu nekuti chirongwa chino ndechenyu imi vateereri veStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vane chitsama muSyria vakaratidzira nezuro muguta reDara senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumiswa kwechiumbwa chemufananidzo wevaimbi vemutongi wenyika iyi uyo aitonga nedemo muChakavhu Hafez al-Assad. Izvi zvinoitika mushure memakore masere chimwe chiumbwa chakadai chaputswa nevanhu munyika iyi. VaHafez al-Assad vaive baba vemutungamiri weSyria uyo ari kutonga nyika iyi nedemo pari zvino vaBashir al-Assad. Vanhu vanonzi vakavhota murunyararo muGuinea Bissau nezuro apo vanhu vaivhotera nhengo itsva dzeparamende paine tarisiro yekupedza mhirizhonga yezvematongerwo enyika munyika iyi. Vanhu vaivhotera vanhu vakasiyana-siyana kubva kubato riri kutonga reAfrican Party for the Independence of Guinea and Cape Verde pamwe nemapato makumi maviri anopikisa munyika iyi. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Bato reDemocratic Party remuAmerica rakaita misangano mitatu yevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Misangano iyi iyo yakaitwa munguva dzakasiyana muguta reAustin kuTexas yaipa veruzhinji mukana wekubvunza vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uye veruzhinji vachinzwa mhinduro dzaipiwa nevanhu ava. Misangano iyi yaikokerwa nevatori venhau veCNN vanoti Dana Bash na Jake Tapper. vakatanga kutaura nevanhu ndiva John Delany vedunhu reMaryland vachiterwa naAmai Tulsi Gabbard, mumiriri wehai mudare reHouse of Representatives, wokupedzisira vari meya weIndiana Pete Buttigieg. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa zvevadzidzi vepamusoro-soro kana kuti Director of Graduate Programs paMellon University kuOhio, Dr. Moses Rumano, vanoti misangano yakadai inoremekedzwa zvikuru mukusarudzwa kwevatungamiriri venyika muAmerica.
Misangano ndaiona yakanaka nekuti inopa mikana kune vanhu vanozosarudza kuti mutungamiriri avanenge vachida ndeupi, uye anomiririra gwara ripi, uye anenge ane zvinhu zvaanoda kuti asandure kana kuti agounza kuti nyika ibudirire mberi.
Vanhu vemuAmerica varumano vanotora sei misangano yakadai?
Vanhu vemuAmerica vanokoshesa misangano yezvematongerwo enyika zvakanyanya, nekuti vanenge vachiziva kuti ikodzero yavo yekuti vasarudze vanozova vatungamiriri wavo mune ramangwana. Saka vanhu vese vanenge vachienda vachifara vachitaura pfungwa dzavo vakasununguka, nekuti vanenge vachiziva kuti vane mukana wekuti vano mazwi yavo anozonzwika uye zvichemo zvavo zvinozonzwika.
Chii chakanakira misangano yakadai takatarisa pautongo hwejechetere varumano?
Chakanakira izvi ndezvekuti munhu wese ane kodzero yekusarudza anopuhwa mukana kuti ataurewo zvaanenge achida kutaura uye kuti zvinofamba sei. Zvematongerwo enyika ndo zvinonyaya kukosha zvinopa kuti nyika ibudirire, zvinosanganisira nezveupfumi. Saka zvinokosha chaizvezvi kuti vanhu wese wemunyika wange wachiita kuti wachinzwa uye wachipowo pfungwa dzavo pane zvavanenge vachida kuti zvienderere mberi kuna vanhu vanenge vachitarisira kuzova vatungamiriri wavo.
Varumano, tiri kuona kuti mubato reDemocratic Party mune madzimai akawanda ari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika. Zvinorevei kunyika ino yeAmerica?
Zvinorangidza kuti madzimai anopuwa kodzero dzavo sevanhu wakazvimiririra uye sevanhu vanonzwisisa uye sevanhu vanoziva zvavanoda mukati meupenyu hwavo. Zvinokurudzirwa chaizvo kuti madzimai angasina kumbowana bamukana wekuti wavo wasarudze kuzova vatungamiriri wenyika vapuhwe mukana wakadaro. Zvinokurudzira nekuti madzimai munguva yakapfuura vaingotarisirwa pasi kuti vanogara vachibika chete, asi nguva iyo yakapfuura madzimai ane kodzero dzekuti atungamire uye ane kodzero dzekuti apinde zvinzvimbo zvaanenge achida kuti agotungamira.
Ndezvipi zvingadzidzwe nemapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe varumano?
MuZimbabwe tine zvakawanda zvekudzidza, nekuti Zimbabwe tikatarisa isusu kuti yakuda kukwanisa makore 40 yasununguka. America ine makore akawanda chaizvo yasununguka. Zimbabwe inoda kudzidza zvakawanda zvekuti vanhu wenyika wane kodzero yekusarudza mutungamiriri wavo waanoda, uye vanhu wenyika wanobvunza wanotarisira kuzova vatungamiriri mibvunzo yavainenge wainayo kuti nyika watungamiriri wanoda kuti iende nekupi, uye gwara remusangano ravainaro nderipi, uye ndezvipi zvavainazvo zvinangwa kuti nyika igobudirira, kuti vanhu wese vagare mune runyararo uye vachikwanisa kubudirira mune zvavanoita.
Varumano, taona vanhu vachibvunza mibvunzo vakasununguka pasina kana kutya. Kusununguka kwakadai uku mungakuona kuchiitika here muZimbabwe?
Ndinofungidzira kudaro uye ndiri kuona kudaro kuti kuZimbabwe zvinodaro mukoma choto, nekuti sekutsanangura kwandamboita kuti Zimbabwe ichiri nyika idiki pakuti yakawa neindependensi makore mashoma, ndinokarira izvozvo kuti zvinozoitawo kunyika yeZimbabwe. Iyo ndozvatinokurudzirawo kuti munhu wese anenge achida kukwikwidza ngaataurewo zvinangwa zvake zvaanomirira, uye kuti ndezvipi zvaanofunga kuti ndozvinoitwa munyika kuti nyika ibudirire yakasununguka, vanhu wese vachifara, vanhu vachikwanisa kuita zvavanoda semhuri uye senyika.
Mukuru wezvirongwa zvevadzidzi vepamusoro-soro kana kuti Director of Graduate Programs paMellon University kuOhio, Dr. Moses Rumano, vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare kuno kuAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Muchikamu chedu chemumhanzi nhasi tina Dr. Thomas Mukanya Mapfumo vachiti ndozvauri. Zvauri mumanzi wa Dr. Thomas Mapfumo uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Toda kukumbira regera vateereri tikunzwa kuti zvavamwe hamusinyatsonzwa sound yedu. Zvinogona kuva iri mishini yedu isiri kunyatsoita zvakanaka, tinoimba kuti ichagadzirisika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa votarisirwa kusvika munyika kuzoita misangano wakakosha nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya zviri kuitika muAmerica munyaya dzematongerwo enyika pamwe nezvingadzidzwe neZimbabwe. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai mangwanani ano ndini wenyu Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Plaxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.